chirongwa chekuti tione kuti nyaya yeutsanana mudhorobha inge ichikurudzirwa. Ndakataura nemainjiniya vakuru vezverefuse collection kuti tinofanirwa kuita program yokubvisa marara angaungana tichiisa matipa nemafandisuti endroda tichiindisa kupomona, kuitira kuti utsanana hunge huripo muguta marara asati yangara pese pese. Takavatsvagira fuel nekugadzirisa meshini yanga isina kumira zvakanaka kuti tiite program iyoyo, kuitira kuti kuchema-chema kwemarezidensi kuite kushoma maringe nenyaya yesvina. Saka ndoo programu yatiinayo kuti tione kuti tinokwanisa kunge takakliya madump sites ari kuwanika mudhorobha nemunzvimbo dzinogara vanhu.
Asi chii chiri kumbokonzera kuti vanhu vange vachirasa marara pose pose? Hapana here nzvimbo dzakagadzirwa dzinoita kuti vanhu varase marara kanzuri ichingouya ichinhonga ipapo?
Tichinoita kuti marara araswe pese pese inyaya yekuti kanzuriwo iri kunonoka kundotora marara mumashops evanhu nemudzimba dzevanhu. Saka marara awa ari kuzara. Zviri kukonzerwa nekuti matraki edu mashoma. Muharare tinoda 30 tracks kuti anga achishanda pedei kuti tikwanise kusenga marara kubva kudzimba dzevanhu guta rese. Asi tanga tine 15 tracks anga ari kushanda, mamwe 15 anga ari kumahotshop akafa zvakasiyana siyana. Izvi zvinokonzera kuti nzvimbo dzisatorwa marara, vanhu vongonounganidza vachiitira kuti marara awa abve mudzimba dzavo. Zvadaro zvinokonzera kuti madump sites awande. Saka tichange tichiita program yokutenga tichishandisa madevolution funds mamwe matraksi 15 kuitira kuti matraksi edu asvike ku-45, tikwanise kuti every given time tinenge tine 30 anenge achigara. Then tichagadzira task force inoita kuti itarise nyaya dzemarara. Task force iyi ichatarisa kuti marara edu toita sei kuti tikwanise kuti awa anorecycliwa.
Tinoonawo Meya Mafume kuti kune dzimwe nyika nyaya yekutakurwa kwemarara makanzuru anopa mabasa yavayo kune mamwe makambani akazvimirira. Sei kanzuru isiri kukwanisawo kungoita izvozvo kuti mutsvake vanokwanisa kutakura marara vemakambani akazvimirira muchiita contract navo?
Ndozvatichange tichitaura pandati taichaita plan. Tinofanirwa kutsvaga masustainable private public partnership. Vanhu vanoda kubhadhara kuti marara asengwe. Saka tichange tichiona kuti tingakwanisa kuita programu ipi neprivate sector tichikwanisa kusenga marara. Pane mitemo yanga yagara iripo inoita kuti maprivate sectors asapinde zvakanaka. Tine vashandi varipo, tine malabor laws. Asi zvese zvinoda kuongororwa kunge tichinge tichigadzirisa kuti tiite maprivate sectors anopinda vakabatana nekanzuru munyaya iyi yekukolekta marara. Todivida guta into masections, tadivida guta into masections, tokwanisa kuitisa macontract ekuti marara ange achitorwa. Ndo kwatinofanirwa kuinda. Tine problem munyika muno yekusatrasta maprivate sector. Ndo pauri kuona kunyaya yetransport hurumende inoda kuita iyo, kunyaya yemarara hurumende inenge ichida kuita iyo, nyaya yemaroads hurumende inenge ichida kuita iyo,